maita basa. Isisu sebato, takara titi tukuda kugadzirisa mitemo ino inangana nezvesarudzo. Ende izvi zvaitwa necabinet. Tukuona kuti hazvina kutevera gwara. Nokuti isisu ndisu stakeholders vacho. Hakuna meeting yakashedzwa even iyo zeki kushedza mapolitical parties kuti tikuda kugadzirisa mitemo yesarudzo. Hapana input yakabva ipapo. Even patange tibvunza vema civil society organizations, maorganizations akamira ana mai, ana mayouth, maorganizations anotarisa nezvesarudzo. Navo hakuna consultation yakaitwa. Even ipapo kune vanhu vagara vachichema vanhu vaya vanorarama neurema. Ende navo vanhu vakakosha because vagara vachichema. Ende navo kana chitarisa futi kuti zvabuda izvo zviri mugwaro racho hatisi kumbozviziva. Takangonzwa kuti zva announce. Chishamiso ndochoti parliament vagara kune rimwe bill rake riripo rakaendeswa iko kune zesini. Saka pataibvunza maparlamentarians vakati mirira ikoko. Vaitoti aiwa kune bill riripo ratiri kudiscussa tiona kuti rogadziriswa sei. Mwedzi wapfuura vakatoenda kukaripa vachigadzirisa bill iroro. Asi chishamiso kuti apa kwaatwa Minister of Justice neAttorney General vaitogadzira bill ravo. Saka tiri kuona kuti kune zvisingafambi zvakanaka. Gwaro iri rebill iri harina kufambiswa nemazvo, hakuna stakeholder yakaitwa, ende even zvishoma izvozvo zvabudisa, tiri kuzvibvunza kuti zvabva kupi.
Timbonzwa kuna vagakanje, munoti?
Chandafarira ndechekuti kana muchinyatsotsanangura TCCC, munonyatsotsanangura muchiti sebato rinopikisa. Saka ichokwadi kuti vanongopikisa, sekutopikisa kwavari kutoita ipapa. Ndaifunga kuti mubvunzo wenyu wanga uri wekuti ivo vatsanangure kuti zvakaitwa amendment yacho vanoida here kana kuti havaidi. Amendment yacho yakanaka here kuti yakashata. Because kana varivo vanotaura nezvemareforms, cabinet yobva yafamba kuti iite part of maamendments. Maamendments anova part of mareforms. Vari kuwirirana nazvo here zvakaitwa kana kuti havasi. Kana kuti vari kuziva here zvakaitwa zvacho. Amendment yacho yakaitwa vari kuiziva here kuti chii chaitwa tisati taenda kure. Nekuti dzimwe nguva tingada kuti dai kwakaendwa kukaripa, dai kwakaendwa kuuzumba, dai kwakaendwa kuchiredzi, dai kwakaendwa kuhurungwe, dai kwakaendwa kwakati. Makore ese zvinosiitwa izvozvo nyika yese kunofambwa asi vanongoramba. Zvakaitwa amendment iyi vari kuida here ndomubvunzo wandingangoda kuti kwavari vatipindure.
Regai tinzwe vachipindura. Muzvare yeshiri yedenga, hanzi hamuna kunyatsorova chipikiri pamusoro. Pindurai tinzwe mubvunzo.
ZANU-PF ngataure position yake ZANU-PF not kuda kunzwa zveTCCC. Of course tribato reopposition but anamboti isisu tombasa redu ndorokupikisa. Ari kuti totaura kuti tiri kurida here. Hatingataure kuti tiri kuida chinji hatisingazivi. It will be premature for us to say kuti no bill iri tiri kuziva. Isusu hatisi kumboziva zvaku zviri mubill ipapo. Zvatakangonzwa ndezve 30% women's quota munyaya yeproof of residence. Kuti zvichireva chii hapana zvatinoziva. Saka you cannot say kuti isisu seTCCC topikisa bill, topikisa chinhu chatisingazivi. Isisu zvatiri kupikisa iprocess at this stage because hatisati tapinda mucontent yebill kuti toziva kuti zviri mubill chii. Process yakaitwa, we are stakeholders. Kana kuti maybe ivo veseZANU-PF vakaconsulte. This is why he is not concerned about the process. Tichaipikisa kana kusina consultation.
Vagakanje ndofunga mapindurwa, endererai mberi.
Oh, tinotenda zvikuru. Saka ndo panotangira dambudziko redu rekuti kana pachinzi pakaitwa 30% quota. Saka havadi quota. Yaifanira kuitwa mapercentage akadii because pane dzimwe pfungwa dzisina zvadzinobatsira pakuvaka nyika dzakaita sekuti hanzi toda kucorrecta process. Chekutanga chakaitwa nebill rinongotaura bedzi kuti munhu kuti aregistre kuvhota anofanira bedzi kuburitsa chitupa chake kana passport yake. Kare munhu anga achitarisirwa kunzi aburitse proof of residence. Handiti chechipiri zvanzi izvo women's quota ivo mudzimai yasvika iyo pa30%. Izvozvo chete pane here chiri kuitwa ipapo chisingawirirani navo chekuti nhasi vanogona kuenda kudaredzi mhosva kana kuti vanoenda kuhigh court vachinotaura kuti tibvisirewo zvakati. Munhu weZimbabwe anovhota anofanira kunge achingova chizvarwa cheZimbabwe. Saka zvinoitika ndezvekuti nyaya dzekupikisa dzavanoita dzinobva pakuti ipapa vari kutotaura kuti tiri kupikisa chinhu chatisingazivi. Saka chavari kuramba chii?
Ndikubatei muromo vagaganye ndikubatei muromo asi pane chakaipa here kuti dai urongwa iwo vakangoiswa kujekerere kune veruzhinji kuma stakeholder obvira ipapo
haisi ese mitemo kana matano esa anganzi ngatichibve pano tiende tinounganidza vanhu pasi pemuti chikonzero nekuti zvinhu izvi pazvinoitwa izvi hazviitwe zvisina dare reparamende mukati hakuna mutemo unogadzirwa munyika inoyi zvisina pariamendi.
Muzvare shiri yedenga, pane chakaipa here kuti vanhu vange vachiwedzerwa zvakaita sekota yemadzimai nekota yemayouth naizvo zviri kunzi zvabviswa zviri mubhiri ramusati maono wenyu kuti rakamira sei?
Mukoma Jonga, kanisati taindira mberi. That level of arrogance on the part of ZANU-PF and cabinet iri kutidzosera mashure senyika. Kuzoti chaka tifanire kuenda kuna naHurungwe kupi kuconsulta vanhu. Yet bill iri njerevanhu tikatarisa even panyaya women 30% iye dai angari mukadzi he would understand where we are coming from. Yes, the quota, it will increase the numbers of women, but in the long run, is that what we want?
Regai nimboenda kuna vagakanje. Vagakanje zvanga zvakaipei dai kuri kuti iro bhiri rapasiswa here rakanga raendeswa kune veruzhinji ivo veccc vachipiwa mukana wokuisa zvinomwe izvozvo mubhiri iroro.
Mukoma, according to constitution hapana pandakamboona panotaura kuti mutemo unogadzirwa muchinvolva CCC mutemo unogadzirwa muparliament mutemo haugadzirwa papress conference kana vakataura zvinhu zvinomwe vari kuoffice kwavo haasiriwo magadzirwo anoita mutemo unonzi legislation pachirungu zvinhu zvese zvinoitwa muri muparliament ndosaka muchidzwa vanhu vezimbabwe nhasi vachitaura kuti mareforms ari kudiwa nachamisa mazuva vaipema musoro vachifamba nana mugabe vari muparliament pai ndopavangadai vakazvimuva asi hakuna munhu weCCC kuchallenge hai akambosimudza ruoko akataura pamusoro pemareforms.